mutungamiriri wedare remadzishe munyika ishe Fortune Charambira vanoti pamusangano wavakaita nedare ravo pakupera kwegore rapfuura madzishe akaita chisungo chekuti vadzidzise vanhu mumaruwa kuti gore rino hakudiwi mhirizhonga pasarudzo.
Takaita zvisungo semadzimambo, saka ndoda kuudza vanhu vezimbabwe kuti hakudivi remadzimambo. Takasvika panyaya yokuti hatidi mhirizhonga, hatidi vanogwa, hatidi vanopisirana dzimba kana kudii. Aiwa, halidi sarudzo murunyararo zvakanaka.
Mashoko aya atsinirwawo namambo Chundu vaabhehumbasera vekuhurungwe avo vanoti vanhu havafaniri kupesaniswa nesarudzo dzezvematongerwo enyika kusvika pakurovana.
Kusvika otasvika patinozonzi taakusvika mukuvhota murunyararo, hatidi kunzwawo nzi kune kwaita mhirizhonga kumaruwa kana kunogara vanhu, nokuti isusu tiri vanhu verunyararo. Zimbabwe inodiwa naMwari, sazvo inodiwa naMwari. Tinofanira kunge isusu tichitire vanhuwo vanoonewawo kuti kana Mwari vachitida runyararo rwedu ngatirichengetedzei.
Mambo Chitanga vekumwenezi vafeleni chauke vatiwo ibasa ravo kuona kuti mumaruwa maita runyararo nguva dzose nekuita basa ravo vasina kwavakarerekera.
Tinokurudzira kuti madzimambo nematunhu avo vagare pasi nevanhu vava vachivakurudzira vachivaudza kuti kuita maelection hakurevi kurwa. Kuita maelection kureva kuti ngatimaitei murunyararo, vanhu ngavavhote, vavhote zvakanaka. Plus ngatingogarai nevanhu vedu tichivakurudzira mazuva ano, mazuva emvura.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo ragara richikurudzira runyararo nekudaro vanotsigirana nemadzishe.
Musangano weZANU-PF unotungamirirwa navamunangagwa unova zvekare musangano wemadzishe. Musangano uyu wakarwira kodzero dzevanhu dzinosanganisira kodzero iyoyo yokuva nemaonero ako aunoda neaunofunga munyaya dzezvematongerwo enyu. Naizvozvo musangano hautenderi kuti ani nani zvake, ungava unobva kubato ripi rinopikicha kana iro redu rinotonga vamunangagwa, havatenderi kuti kuve nemunhu unombunyikidza vamwe kana kurova vamwe zita rezvematongerwo enyika.
Vakafanira kubata chigaro chemunyori mubazi revechidiki muTCC muMasvingo vaGilbert Mutubuki vati vanotarisira kuti madzishe nebato rinotonga havagumiri mukutaura chete.
Tikatarisisa mukatarisa kwagutu vanhu vaiita kuti violence yekwagutu itika vasiwamwe vanhu kudzise malidar ezanupf vamwe vacho anitori nezvigaro zvekumusoro ndo vaitumidzira vechidiki mari kuti vangorova munhu wose wapfeka zvinhu zveyelo ndo varita kuoso kunoona kuti madzishe ndio anenge aitoti kana pakashayika munhu weTCC takabva kwavatarisa kwasosero vaida kutorambidza netripusi kuti vaidye gamba ravo. Saka vange chinoona zvezviri kungotaura pamuromo but ivo ndo vanopesvedzera mhirizhonga.
Mukuru webasa musangano recommunity in action platform kana kuti CAP vaArchibald Madhidha vatiwo muromo hauzariri nerwizi.
Mapato mazhinji anogara achitaura tinoda runyararo, asi vanowanikwa vari ivozve vanozotuma vatsigiri vavo kuti vange vachiita mhirizhonga ematengero enyika. Sezvo tiri mugore rino remaelection resarudzo, tinokumbirisa kuti madzishe edu emaruwa nere makereke vange vachitungamira urongwa hwekuti sarudzo yatinopinda inge ine runyararo.
Masangano akawanda anovira kodzero dzevanhu ari kusora nyaya yekurohwa kwenhengo dzebato reTCC kwaMurehwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mapurisa nezuro akazivisa kuti ainge asunga vanevha chimutazvo vachitiwo vachiri kuferefeta nezvenyaya iyi. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati tivabate mangwana kuti tinzwe pavasvika nekuferefeta nyaya iyi. Nyaya dzemhirizhonga musarudzo dzakakwira kubva gore rapera pakaitwa sarudzo dzemabuy elections munyika kunzvimbo dzakaita sekukwekwe, Gokwe, Matobo, kwaGutu pamwe nekwaMurehwa gore rino. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti nyaya dzemhirizhonga dzinogona kuwedzera kana mapurisa akasasunga vari kupomerwa mhosva idzi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.